kufurushwe hospital pa nokudzirwa ndipo pavaka pakadzitwa vachiwenga saka tasikawo patando ratidzirawo pagedhi tatowanawo titangawo kuimba kuradzira kwedu nemaplakazi edu akatitendi tichiwenga bekuzimbabwe mapurisa vatibvumidza zvavo kuita demonstration yedu pahutuswe isusu chinangwa chedu semazimbabweni hatina kumirira bato mbc kana any bato kana vanpf whatever bato takamirira zvidzvarwa zvese zvemazimbabweni kuti isusu our main concern here why government of south africa muchiregera vice president vachiratiwa munomu but is the same guy wamunoziva kuti they command kurova kwemasivilieni at the same time tiri kutsvishikana isu kuti why muchimubvumidza kuti arapiwe pana pakutuswe but imimi sevanhu munoziva kuti akapropoza madokta edu how can you say mnani 7 years ari pabench achiita dokta inorwadza kuti rine meti mukadzi dzamunoziva dziyani wanoti haana kudzidza izerebhara uri kuinganisa dokta munhu anokanya dhaka saka tiri kuti uri kuda chii kuna rebhara wada chii kuna dhaka boy munhu akati zerebhara ndiranga rine content yedu they are neglecting also our content they are neglecting our hospitals in Zimbabwe vari kunegleta mahospitals edu they are not doing anything they are not doing medicine knowing kuti they got money to come overseas kukamba abroad yakugorapiwa and our content we they know they were shooting on the since last year tatine shooting two times already I think on the 14th of January tatine shooting yanga iripo vanhu vakakuwara namaronda vachazvipatara vachipa kuzvipatara inini knowing kuti munozotidzirangu kana marwara saka isusu tachikumbirawo tatine chinangwa chokumbirawo hurumende yesouth africa idosere vice president varapwe kuzimbabwe tinovada kuti vararame sokuda kwavanotiita but tiri kuti send him to avenue clinic send him to parire nyatwa send him to masvingo zvinara hospital send him to ngomahuru zvinara hospital send him to chishave clinic kwachiruku because uko kwese kuna vanhu so kana zvakafanana muno musouth africa jacob the president of africa anokwanisa kutaura kwamusouth africa muno mucape town anokwanisa kutaura kwagebe anokwanisa kurapwa kulimpopo because heis part of his country so we say bring back vice president vanoratwawo kumberengwa vanzwewo maconditions emunhu ari kumberengwa vaonewo problem yokushayiwa mvura pachipatara problem yokushayiwa magesi pachipatara problems ese ari pachipatara hakuna magesi hakuna chii tinoti vandoratiwavo kuukwa kushava kusiredzi imbovaisa ikoko kuti vatiri kutaura because ndo concern yedu vamwe zvirizvo ndo zvinhu zvezvivazizinhiki zvedu zvinyuminto zvedu kuti havasi kutiona kuzimbabweka havasi kutenga mishonga kuti varapiwe noindi vanozorapiwa munomu ndo ino yanga iri meja concern yedu
saka matambirwa sei pamaratidzira ipapa
vazvonga kandimire chokwadi chakanaka isatambirwa nomufaro mukatarisa vhidhiyo yangu yandatorwa iripo Carlos Chimbi pafacebook pandava nomupurisa mupurisa ari qualified womunomu atouya akatoti pana chief executive officer vachauya but havasoda mavhidhiyos inini ilike vhidhiyos apotaati ilike photos pevanikanda pasite pake achitotaura mukanda pamuona mapurisa atitambira zvakanaka masecurity anochengeta panzovo vatitambira zvakanaka nomufaro vakati imbai nzvimbo ndeyenyu inini tofati you are very good people you like peace imbai muchinza maplaka dzenyu ndovanatoene chazonifadza ipapo ndechokuti nokuonda kwatazichiita munhamba yedu mapurisa angava kutoenda vawatita havana problem they don't have harm because vane maconsens atinovanzira tisinesu saka takamuchirwa zvakanaka chaizvo tikapiwa kuvahedhuti imbai kusvika zvamunoda zvaitwa nemapurisa nemutemo
manga makawanda zvakadii varatidzira
namba yedu tatakawanda tatiripo chaizvo tatiri kuma about maybe kuma 2500 tatisvika tatisvika zvedu butinee kuti foni yangu yanga ichitora pati chipata takamira sezvofambira vanoimba
tiri kunzwawo kuti kune vemapato anopikisa musouth africa vauyawo pachipatara ipapa kunoratidzira ichokwadi here
chokwadi chakanaka vachonga vakandimire hapana pati yomusouth africa yauya patatiri ndanga ndiripo ndasvikapo zvichitanga ndikasvikapo musasa wezviparara zvinotaurwa kuti pane pati yemusouth africa vana efs vana da chokwadi takanaka chokwadi hatikutsukama tose tova zvinhu zvakanaka hapana pati yauya chokwadi takanaka hazvina kunaka ndikurorei nhema hapana fati ya uya tashungu ya hitu zao Zimbabwe panipane zitu ya haichimbo tender wa faya ene kana mawa na ene wanwe economic freedom fighter wafanutika mbuna wama lema nangawa chimba wa tender wa ripako hapana kutembo uya I think zitu ya ene dure some days maybe in Pretoria maybe in Johannesburg that was not kept out
saka mnufunga ya rebuti maabudi nila panuza maa mchida mkura tizira kwa maita
mkura tizira kwa kaita tamu tibratazo eita ndere kuti pane varume vaviri vauya vakazvinga nzwisisi vauya nemakombi saka pavauya vakati itsanzo of the day zvana zvaita imi vanoenda kutsva mupindano vanoenda kumakland pindaino pindai pindai tinge saka inini papo varume vavanoita maquestion marks kuti isusu musasa wedu wakutanga kukura vanhu vavakutanga vachiuya saka why they come they offer transport for free they come they go to town marikuinda zvapera zvenhe kuti govana anga ratifanza zvinoreva kuti vanhu vamanya pinda mudzimota saka ndizvo zvimwe zvaanyaya kutambudza uwandu hwedu saka isu vedu nepapfupi ndinoona sokuti tinenge tabudirirawo small push yataita inopawo muono to the howe tinopawo muono to the African Union inopawo tuono to South Africa as a whole for everyone impact yataitawo inopawo uono saka tinofara kutiwo ete pisi ni sazo uya wakatawana wana mawili wa tatu kana chita wano zono ni za eight machango na chita wano kanda budi chua upangu kia muna chita wano ni shungu mbiti upaja buda ere bwona pwana ni shungu saka ya zo uya wakotaka tingoro wane kari yu ye web yu kukisu ni zedu isu wa chino kandimiri zino pambira shaka naga chaisu seso seso ete pisi ya uya tino limba kuti ete pisi machango budisa uto kutana kwa chaita uvo ungu bito zunita utikini hini ameno kio kuna matao mebo ete pisi ya show nyo kuna njo vanti njo keti kio kutimba kujono pata shio kwa
hiti kituwe vana tukupe mfunze papo ndi wes ndada uzingwa msidio ndi mfunze ndi chiti regai ndi mfunze ndi chiti asi mimu ne chokwadi erukuti pachipata rapandopa na vachiwenga vechipata ravabvuma here kuti vachiwenga varipo ipapo
ndine chokwadi chakavhara zvine 99.99% varipo because chokutanga vakaratidzira chiso chezibofisa vauya vakataura nesu vakati the first thing isusu vatitiisa media pasi mafundi asafoni pasi vakauya vakataura vakati isusu hatigumidzwi kupa information yekumapatient edu anyway munhu amurikuinda panapa hapo anaratiwa panapa but inini majoro akandimire pandiri shuwa ndepekuti pana mesh wabuda handikwanisi kutaura nezita zimbabwe naripo anoshanda ipapo handizivi kuti murume here kana kuti mukadzi I don't know but auya akati vice president vari panapa I'm very sure ipo ndobvatiudza neunit number yanga aimari ndobvapabuda mesh shuwa zesouth african akati are you seeing for chiwenga you know they don't pronounce these words nice you know that mr joga nini so at are you seeing me for chiwenga then you say yes you say it's there inside then she went the other one come he confirmed the same that your vice president is here they have to find a unit number yacho ne pazvitirwa iye akanoti izenes akanoti dokta vangu vanomutiyana nai maxen vachiti weare busy attending to the zimbabwe vice president who is critical in